Vachongo vakabudane zuro vanhu kwavo ikwe.
Utano hwavo hwakamira sei?
Ah, vangori zvakanaka kunze kungoti munhu agara anga aine utano hunongotiwo nesei pamwe weshuga nezvazviri raiti zvavari.
Saka vachadzokera kudare Reds mosvarini?
Vachadzokera musi wa8 January muna 2018.
Maconditions akaitwa eBail pane akachinjwa here kubva pane yatakanzwa?
Haana kuchinjwa, takanga takapiwa, ndowatanga takambingi takumbira kwamagistrate, anga aramba namagistrate akazobvuma nehigh court, akaona kuti magistrate akakanganisa. Iwe wavo wekuti akabhadhariswa mari ye5000 vanoripota katatu pazuva kumaudra police station kwavariko nekuendesa matitle deeds. Taita kuti kana hurumende ifunga kuti munhu akatara angatiza panoti hakuna munhu angatiza pakadaro ipapo.
So kuona kwenyumi munoona sokuti vangakwanisa kuwanikwa vasina mhosva?
Havatombowanikwi vaine mhosva kaizvozvi zvikuchirungu kutaura chedzimba nehurumende. Dai panga paine mhosva yakajeka vakatotongwa nezuro kana handiti munhu asunga achibvune mhosva iye hurumende itombobira inosvika muna January vanhu vatombogadzira nyaya yavo. Iyo nyaya dzavakutaura ndedzenyaya dzakaitika kare. Kanaoka ngatingoenda kudare. Sakaona ava vari kupomera mhosva vaamukuwa kuti vatonge mutara kuti havana nyaya.
Kana muchiti nyaya dzakaitika kare, munoreva kuti pane zvakaitika hazvo asi kuti neyamunoti statute of limitations yakavhura?
Dzimwe dzacho dzava kuda kupfuura nekuti imwe ndeya 1997 saka unoti nyaya ikasva 20 years inenge isingachakwanisi kutongeka. Dzimwe dzacho dzakaita mainge 12 years imwe yane saka izvo zvinoenderana nekuti umbowo hwavanoda kushandisa vachinesenguva iyoyo here uyo nyaya dzacho dzakamira sei. Takatongomirira kuona kuti hurumende uye neumbowo vamwe vacho vari kuvatava vanemhosva takangana kuti vanhu vanga vari navo pamwe chete muhurumende. Saka pamwe voda umbowo vanenge vava kubuda zvinotobata vakawanda varimo zvino zvisinyaya kukuonekwa kuti chii chiri kutaurwa. Yaingoya mhosva yatirikuona kuti yanga iri yekuda kuti vangoti masoja anga avatorayaya aone kunge anga aine reason yekuvatora vaisangovadzosa ivo vakavatora zvikunze kwemutemo.
Nyaya yekuti zvavakambotaura vachiti vanoda kuti mhosva dzavo idzi dzitongerwe in camera nokuti vane zvinhu zvavanoziva zvestate zvakawanda zvisingafaniri kuzikanwa pachena chena, zvinofamba sei ipapo?
Vanhu vakatadza kunzwisa kuti seiko vanga vakakumbira kutaura nyaya iyi. Pavakanga vachida kutaura zuva ratakaenda kukoti yanga iri musi wemugovera uri musi wa25 November. So vanga vangobva musungwa musi vabva kumasoja musi wa23 voiswa kumamuri. Vanga vasingatombozivi zviri kuitika sekuti vanga vari gukota rehurumende. Vaitofunga kuti nyaya yekutaura kuti ndakabatwa nemasoja tikadai vaiona kunge zvikanganisira hurumende yavo. Haipana chimwe chinhu chavaida kutaura chakavanzika.